Shandiri kuona kusawisisa mutemo wezvama elections wava Trump pamwe kuti patasvika parizvino munyaya dzesarudzo yeAmerica apasisina chichachinja chichaita kuti vaBiden makone kutonga zvekare mavhotsi avanhu haakwanisi kuwanikwa parizvino kuti kuvhota kwakatopera hakuna kubira kwakaitwa vaTrump vakaruza mumakoti anosvika makumi matanhatu 60 makotsi vachiruza nyaya yekuti ndakabirwai saka kwavanenge vachidembetera Secretary of State ava vanofambisa sarudzo dzokuGeorgia kuti vavawanire mavhotsi okuti vahwine zvinoshayiwa kuti anowanikwa papi nokuti kuGeorgia vakatsvagurudza vatsvagurudzazve kuti vavone kuti pane biridziro yakaitika here zvikashayikwa namakotsi zvakashayikwa namataredzi mhosva vakashayikwa ivo vaTrump pachavo navanhu vavo havana kukwanisa kunge vabuda noumbowo ngokuti zvavanotaura zvino umbowo hupi saka kunoratidza kusafunda kwavaTrump kunoratidza desperation yavaTrump yekudoka pane zvimwe zvavari kuvhunduka kuti kana ndazoruza ndabuda apa ndichazoitwa zvakati zvakati pamwe zvatisingazivi isu nekuti munhu mukuru wakaita saizvozvo haangafoneri mumwe munhu mukuru ogara pasi odembetera kuti ndibetserevo kubira ndibetserevo kuvhuna mutemo wamaelection ndihwine so.
Ko nai profesa kana muchiti kusanzwisisa kana kusaziva kwavaTrump ko kumasineta aya ari kuvatsigira
maseneta awa vanenge vanhu vanodawo kuonekwa kuti pamwe pavanozoda kuvhoterwa mberi kunoenda kana kuita purezidendi vanenge vaakuzikamwa kuti takambovahwa pakati kunoita zvekare pamutemo vanobvumidzwa kuti vakwanise kukwidza vanobvumidzwa mutemo unovabvumidza kuti vakwikwidze pari zvino asi havazombokwanisi kuti vave majority vawande kudarika vanobvuma zvakaitwa izvozvizi ava vanhuvo zvekare vanogona kunge vanotya vaTrump kuti kana ndikasasapota vaTrump mberi kunoendawo kuvaTrump havazondisapoti kana ndaakuda kuvhoterwa navanhu
nyaya yava Mike Pence avo vanofanira kutungamira panenge pachitambirwa mavhoti eElectoral College nematare ese eparamende zvinoita sekuti vaTrump havasi kuda kuti vaPence vaite izvi chii chamuri kuona apa munozvinzwisisa sei
vaTrump vangangosada kuti vaMike Pence mutevedzeri wavo afambise basa iri asi vaMike Pence vachaendirira mberi nokufambisa basa iroro kuti ndo zvinoda mutemo weAmerica vaMike Pence havangazvikanganisi vachivhuna mutemo zvinogona pamwe kuzovaendesa kujere vaMike Pence ivavo saka vaMike Pence vagara vangobuda pachena kuti ini ndichaita basa rangu sapamutemo wenyika yeAmerica zvekare havana simba rokumisa utongi hwavaBiden vakati ivo ini ndichangotsika panotsika mutemo womuAmerica vane kodzero yekuita izvozvo zvekare vaMike Pence vane kodzero yokuita basa ravo vari pamutemo ndo ungwaro hwavaMike Pence hwavaratidza ikoko kuti aiwa nyange vakavengwa havo asi vachavengwa vachivengerwa mutemo wenyika yeAmerica
kukurudzira kwavaTrump vatsigiri vavo kuti varatidzire nemusi umwe chete matare eparamende achitambira maelectoral college votes okukunda kwakaita vaBiden chii chiri kutsvagwa navaTrump vari kuedza kuita sei nenyaya iyi
chatinoona nechokuti unhu hwavaTrump ndohuya hwokungoda kuita zvinhu zvinovafadza chete zvisina rudo rwenyika yeAmerica pasiri nokuti kuti vange vachikurudzira vanhu kuti vanhu vandoratidzira ivo vasina umbowo hwokuti vakabirwa zvinoshatisa zita reAmerica zvekare zvichazokonzera kurwisana kwavanhu nokuti pavanokurudzira vanhu vavo kuenda kunoratidzira avawo vamwe avo vanosapotawo vaBiden vachaendavo kunomira navaBiden zvekare izvozvo zvinokonzera kuti vanhu varovane zvozoshatisa zita reAmerica kurwira sarudzo dzakatopfuura kare kurwira sarudzo dzavakatoruza kare.